munorangarira muna 2008 kuti sarudzo dzakatora nguva yakareba ndinenge 6 weeks chaiyo kuti dzizonzi mari South Amira yakadai kuchingonzi zeki iri kuita yainzi pachirungu meticulous verification. Saka padandizvo rakanga zvochikirwa naavo vakazotanga kudemonstrata. And sekutaura kwatogara tichiita mademonstration anotenderwa ubimbiro redu romutemo.
Hurumende yakamboti icharipa vanhu ava. Zviri kufamba sei sekunzwawo kwamuri kuita segweta rinorwira kodzero dzevanhu?
Chiri kutitambudza inyaya iyo yokuti hurumende iri kuti avo vose vaifanira kuripwa kana kukombansetwa sekutaurwawo zvakaitwa nemuhlande commission vakatoripwa kudhara kana kuti vakakombansetwa. Chatiri kuziva ndechekuti havasi vose, pada varipo vamwe vavakakombansetwa. Asi isu semagweta eZimbabwe Human Rights NGO Forum tinavo vatiri kumiririra ipapo vanosanganisa vaende manyeruke nemumwewo vanhu vasinganzwe zvachose is deaf and musi iwowu nyango zvavo vachigara vaine condition yavo iwo vanotengesa airtime mutaundumu vachishandisa sign language. Pavakaona vanhu vomhanya vanoti ivo vakatoshayiwa kuti vanhu vari kumhanyei. Saka mukuedza wokutibva vakabva vachudwa. Asi nanhasi vaende manyeruke despite the fact that he is deaf and dumb havana chavati vawana kubva kuhurumende.
Asi ndiani chaizvo akaita kuti mauto apinde mumugwagwa vamandinde? Nekuti tinombonzwa vamunangagwa vaimboti zvakaitwa navachiwenga mutevedzeri wavo uye vaive gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika. Asi mamwe magweta achiti pamutemo ivo vamunangagwa Mbune ndo vanokwanisa chete kutumira mauto.
Ukachitevedzera nyaya iyoyi kuti zvakambenge zvabva nekupi nei, unoona kupishana kwacho kwehurumende. Zvatogara tichitaura kuti hurumende yedu inoita sekunge ruoko rwerudyi neruboshwe, rwokuti rworudyi haruzive kuti rworuboshwe ruri kuitei apa iyi hurumende imwe chete. Zvokuti izvozvizvi munoona kuti vanochipomerana kuti ndiani akatumira masoja, hapana achada kubvuma nyaya iyoyi. Zvinhu zvakakosha kuti ive nyaya inongopedzeswa chaizvo chaizvo, zvese zvibude pachena kuti zvakanyatsofamba sei. Asi takakosha kuvhara nyaya iyoyi nekubhadhara makombansesheni nokuita mamwe marecommendations akataurwa nemuhlande commission.